Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevakuvanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuva vandudza education.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudzwa kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo kwete vezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 Chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura gumi nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius Mutenda asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko okuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero, nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvirevi kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Enda hazvirevi zvekuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya tsodzamisa fungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndosokungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakitsiya toti. Ngatichibatsirai paekonomi, hationi madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuendawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuenda achinotsvakawo kushava, asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu nokuti haisi kuchinja electoral act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paelectoral act chii?
Electoral act yokuti iri kutaurawo kozvino kuti kana usina kugara mwaka 18 zakatevedza haufaniri kuregistrwa pakuvhota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusoroso parakaramba kuti diaspora ivhote rikati parliament ndo yoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzve kwenyika, asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo saru zvekungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati. Ende kuva kuzve kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi, izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingoreva ndozvokuti vanodadavo nedemokrasi yavo yemusouth Africa yekuti nyango vari kunana United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo muno musouth Africa. Saka chavari kungoreva ndechokuti demokrasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunosha, unongoti ah, vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo. Vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoi kana ari kuzve kwenyika hadi ningi. Zvimwe zvese izvo zvinohotera, ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura hurongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeCCC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrockdale Fugari Open Space kubindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi chimbi. Major Street Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neCCC ichiti inzwikwe nechimbi chimbi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuMajor Street Chitapi. Vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi, asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reCCC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reCCC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF.
ZANU iri kutamuchitu, ZANU iri kushava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu. Kubva kuti kombedzi vakaramba kutiredzi, vakaramba kudzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakanzekuti vanhu vakataresisti vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kushava chamisa. Asi regai pano nditi inini, nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakadzirisa marali, ZANU ikamisa tripusikaisata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo, marali iwanotidzivisawo tandiwanovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvauti bato renenge zvichida kuita musangano, tinoona kuti ngareapai mapurisa So mapurisa ndo anotarisa wacho mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizin dzavo yekuti misangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. But I didn't have information and Neku Pinto Chi Chakanyasaiti.
Kozwe kuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvi.
Ndifunga mira angu ndekuti vetherapy inenge kubasa seinstitution yakazvimisira. Ndina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoita mapurisa speaker vanofanira kunge vachiita batarawo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipe nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatapiwa na Blessing Zulu West Studio 7 ari muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarairidzi, pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongero enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarairidzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo. Vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science and technology neupdated curriculum ana matea. Chandinoda kutaura ndechekuti ndo zvakataurwa nehurumende kubva 2015 asi kusvika pari nhasi hapana chati chavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvave electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated curriculum kunonetsa kana tisina zvatingati ndozvi primary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varairidzi vanova ivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago. Chechipiri ndo vana vacho. Varairidzi pati kutaura kudai mari yavo inoshungurudza vari kunhonga sosve nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varairidzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadza kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzekubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varairidzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yeguvi, tinenge tichivaraidza nguva kuti yanzounyeriwa.
Ko Dr. Joe, inga hurumende iri kuvimbisa wani kuti ichagadzirisa zvose izvi nezvinonetsa vashandi.
Dambudziko guru rinonetsa nderekuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana taakuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti taakuenda muna maelection mwedzi unouya. Saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteya nzouneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varairidzi vakataura kuti makala anoitwa muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varairidzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakanga kukandiwa mudondo, hapana anozviteereri. Tikataura zvekare kuti makala ngava ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishini anolika gore negore zvopa kuti mazamanishini asaya simba. Asi tikatrena vanava chidokwa dokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally. Asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarifa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa RCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro richipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuAbwez ane makore makumi matatu akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapata anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvichisimba mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 nemarori mazana mashanu negumi kana kuti 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vaMnangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
KuStudio 7 makadii. Ndinoti kuvagari veHarare West kuna vaMakamu navaBiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu wakaisiwa pachigaro apo nefazi fazi. Hama vadikani, ini ndiri kurwadziwa. Chiri kunyanya kundirwadza pachibato chefazi ichi chifazi cha wakafuma ichi. Inini, ndiri mwana wache mwilu ini. Kutaura kwa ndiri kita. Amai langu ever since Zimbabwe yakanzi yawani kushutonga kuziri. Abanaka na even single cent ravakajika. Up to now, abanaka na maria vati wawana. Kubatoreza anupie furunuti isusu takarugira nyika. Saka, zosu zavari kuitezi. Ngalaite javu. Asinji novona so kuti ballot box ndori za peza zese. Munu nga hati zive kuti apinda mballot box unaita zipi. Nukuti kutaura, tinga taura zedu. Pati ballot box ndori chango zutaura, ballot ndori chango zutaura zese kuwana. Up to now, saka please, zanupi yefisa Dr. Mbane wanzi.
Hama zangu, tinonzo kurwaziwa. No muna achada yacha sapote zanupi yefu. Kutaura choku adu wakangu fana ya nemuka, inotewa negomba. Peso uswa pamsoro. Yo wira, ika wira omu moya anyama. Munondi uzaere kuti zirikitika nezanizi. Wanweza awazo onizo kurambizo kunaitwe msangano. Yetripo usine wangu wakadaya. Zino rewa ere kuti hajiti nemberu kwa trikinda. Tichazo poru basiro nezanufiri. Warumenga tichanga muki. Kana wane hamaza wa zijaka sarira pa kufunga. Zino uwele kufunga. Eta kwa basira. Zanu ya uraya mapato ese. Ezo matongi kwenye. Soku challenge kwa yaka yata kuti hatizo vitaka papachi karo. Zoshua hiri kudokura ambira asicha bachete gurini.
Zidwe Steven, makadi iko, isutu nani, kurise iko ko, kuse kumativi ose nyika. Isutu ngoti chamisa ngapi ndi zwake atonge nyika. Mnanga kwa kona utonga nyika. Iye uno diktaza kutipa ma US, ashitipa ma RTGS. Aji kupanisa kutenga ndege. Ndege ndo zano kuna kutenga na ma US. Nukutuwa vila ndege vashi tenga zukopo kubosu kutuwa kondesi. Kutuwa ruze futi. Ndi vasha ruza zwagadamu. Hapana. Shana wajida kuriga. Iko zino zwagadamu. Munuwese. Nga avote. Nga indegu. Avotele mkumana. Ndonzi murisi. Ndonzi murisi. Ndiripa masingwa.
Danyarra nguwa ya reba. Danpf. Ndi mima purisa. Chamisa rura kuti mimi muone kuona kuhora kwakanaka muremedzeke pa nemabasa nyamunoita kwete kuti abasa rekuti akuvharidzira musangano chamisa arubatsira ione saka haisi nyaya yekuti munomuwenga kuti asereze musangano zanipiwe mapererwa
mamuka sei pana pa studio 7 tinoda kuti mundibvunzire wezanupifu wakuru wezanupifu kuti wakataura iyo kuti tinoda kupana muchibanana chemhido mari wakavhurisa maakaunti wachipedza mari kufomba mumwe aibva kumasvingo achienda kwamutoko mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari vakati tinoda kuvapa mari dzokuvatenda kuti vakahwa muhondo asina nhasi hapana chabuda makore mangani muchinyengedzo.
Makadini watanonoka Rwanda ku America uko Studio 7. Ndini Mazibaba Patrick ndiri kuno ku South Africa kumpumalanga. Ndichiraramira ndiri ku Rhino Ridge. Ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi. Ndikuya sekuzotsvaga chiraramo nekoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe zvichikonzerwa nebato reZANU-PF risingade kuvhairi. Chikonzerwa nemadhara wana munanga kwanana chiwengwa nana maho kembo mahati vese tinokumbira kuti dai vagona kuvhisiwa kana bato reZANU-PF raparara zviito hurumende iswa sei kuZambia uko tikuchema vana veZimbabwe nembimbindoka huri munyika yeZimbabwe madaimondi ari kubuda achienda kuDubai uko zvakare vana energy mtodi vachiburitsa futi vachishungurudza vari kuita marali apo vamunangagwa pavanofamba vachiita musangano yavo hapana nowapiringisha toti mapurisa itai basa sebasa kwete kutsvaira rimwe bato ndatenda zvangu.
Hai Studio 7 magadi yenyu ini ndinogara maone usope ndiri kuno kuwange vanhu vanosope itaita challenge muno muZimbabwe ekuti hatisi kuonekwa savanhu kutarisirwa pasi mabasa wateva tichingotarisirwa pasi so far ini ndichitaura hangu ndakazvimirira ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwanze kunoitwa nezvemining ikasvika vanenge vachiti hai basa bwati basa kunenge riripo hangu achitiwana nawo bhinisimu akwanise kushanda So atikuzia wati rumende yabu ya Zimbabwe kutu wano siiruti gazi ya rawaji so wana miambilisi mtinurambi za washanda mabasa. So atikuzia wati rumende yabu ya Zimbabwe kutu gazi ya siiruti kutu wano siiruti.
Maafira sei, lacha marari wa kereri, chukupa zai mese. Ah, masho kandi na onde wanweriku, wanwese wanudwari kuchirezi. Yo, kumusha kwangu zo. Masho kwa ose andi na onde wanweriku kuchirezi. Kuchirezi, pataka isa, pataka paka pinda president wa munanga kwa pachigaro 2018. Waka titi, vision 2030. Right, pa 2030, doi panige panaka zimu. Zino, doba tozo vere nga makore kwa pa 2018, kushika pana 2023. Jazume ranzutu nga chingoti suu ya waha. Pa hafu, pasara hafu ya makore. Panichi isha taka ona chataka itirwa kuchirezi. Usia kukupuwa mbeu, nukuporo miskwa, nukudwa nezo ondo, nukudwa nezo minda. Minda warebe takato tupuwa kare, atina ba chadu kudwa nezo ayo minda ii. Ondo takato winakara chadu kudwa nezo ayo. Tirikuda kutari sakuti chii chiriku itika. Munyika edu mjimbo zedu matiri. Tirijiseko ere kana kuti. Takapata ere kana kuti. Tirimpu zizewano kana muka. Kana kuti saka vanhu muchiredzi 2030 iri kuuya iyi chiredzi yose musafungidzira kuti vanhu zvichazochinja nokuti kezvinoita apa hafu pasina kana bridge just bridge haro rakagadzirwa kuchiredzi yatenzi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu yeSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nezuro Sondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kusawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi, mabharuni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Taronoka Wande, ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeIsintabele.